Nasi mvunzo wedu wabva kunana Malile, Marlene, Peter na Cicely. Vari kuda kunzwa kuti bumbiro idzva richati kudii nezve citizenship.
Zvinonetsa kuti nyatsotora kuti muchishona tinoti chii. Nekuti kana wakati chizvarwa pamwe unoona kuti pane munhu akauya kuno asi vana baba vake vari vekuAmerica ozvarwa muno. Asi haasi chizvarwa chemuZimbabwe, chizvarwa chekuAmerica. Asi ungango kuti kana tichizvarwa zvezvizvarwa, kuti chizvarwa chaicho, unenge uchitarisira kuti chizvarwa chemunyika imomo chine kodzero dzemunyika imomo, kodzero dzatinoti pachirungu marights. Saka kazhinji, kazhinji tinoti munhu wese azvarwa munyika imomo, munhu wese azvarwa munyika imomo ane kodzero dzekuti nyika ino ndeyangu. Zvatinoti isusu kana tichitaura pamisangano nemarali yeyo kuti nyika yangu yechizvarwa, ndo citizenship iyoyo. Asi tozoona zvakare kuti pane vamwe vanotaura chokwadi chaizvo kuti anoti nyika yangu ino Zimbabwe inyika yangu yechizvarwa. Patozoti muna 2008 akaenda kuma elections, muna 2005 akaenda kuma elections, kana muna 2002 sorry, ndomva anonzi hauvhoti. Onzi kwandivhoti nezvo, onzi nekuti sekuru wako akabva kuMalawi, kana sekuru wako akabva kuMozambique kana kuZambia. Iye munhu uya kana kuZambia kwacho atombokuziya, kuMalawi kwacho atombokuziya. Saka vanhu ivavo ndiona fanika kuti havasi kubatwa zvakanaka ini. Saka tofanira kunyatsoongorora zvakanaka chaizvo kuti vanhu ivo vakazvarwa muno, hungu madzibaba vako, madzisekuru kana madzitateguru avo akabva kune dzimwe nyika, asi ivo kana pasina imwe nyika yavanoziva, ngationei kuti vangaitwe sei nenyaya yekuti Zimbabwe chete pamwe ndo yavanoziva kuti ndo nyika yavo. Vamwe unokwanisa kutoshama kuti ivo vanhu ivavava muna 1980 vakavhota, asi wozoshama kuti kana vakavhota muna 1980, muna 1985, muna 1980 tichienda kumuna 2000 vanga vazochinja vazoita sei. Saka ngatipatarise ipapo toone kuti vanhu ivavava vanoti tiri zvizvarwa zvemuno muZimbabwe tingavaite sei. Toonawo zvakare dzimwe hama dzedu dzakabuda munyika munhu hamunongoziva kainonzi diaspora, toona kuti tingavaite sei kuti ngavakwanise kuvhotawoka. Ngavakwanisewo kuti vati iniwo ndoda kuti kana ndichida kuti ndiise mari yangu muZimbabwe, ndoda kundivhote, ndichida kundidefende nyika yangu, ndingaite sei. Kana ngatizviongorore toona kuti tingavaite sei pabumbiro idzva riri kuuya iri, kuti vese vave nekudada kuti nyika yedu yeZimbabwe, nyika yedu yechizvarwa ichiri kutida.